dzakadza
ngoni dzenyu dzakawanda
dzakawanda
rudo rwenyu ngoni dzenyu oh oh, oh. Tarirao vana vangu
vana vangu
ndaona rudo rwenyu muri mutsene ndatarira basa rangu ndatarira upfumi wangu ndaona rudo rwenyu iye muri mutsene mutsene Zvipira kugara hangu ndichimurumbidza makanaka makanaka uwa.